Nasi besanganele vakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaita musangano vachizeya mashoko aamai Grace Mugabe ekuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vadomi achatora chigaro chavo. Kuti tinzwe zvaitika, tabata mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMahia.
Tinogamuchirai.
VaMahia, tanzwa kuti maita musangano. Mungatiudza pamusoro pemusangano uyu.
Chataitira musangano ndechekuti tinonzwisisa kuti nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe hadzisi dzinofanira kuitwa nevanhu mukadzi nemurume mumba mavo, ndedzeruzhinji rwevanhu. Ruzhinji rwevanhu kubvira hondo yechitanga ndirwo rwakazvironga rukabuda nevana varwo vavakaita varwi vakarwa hondo vakabudirira. Havana kurwira munhu mumwe chete, havana kurwira mhuri imwe chete, nokuti ivavo vakarasikirwa nevana vavo, vakarasikirwa nepfuma yavo. Saka ivo ivavo ndivo vane simba rokudhimanda, kana ndingasenzesa chirungu, kuti ivo vanofanirwa kuti vange vachiita utungamiriri hwemusangano, nokuti vane zvavakarasikirwa nazvo, vana vavo nepfuma yavo. Saka isu taita taungana tine conference yepresi kuti tizivise ruzhinji rwevanhu kunyunyuta kwedu kuti hazvifaniri kuitika kuti nyika ino inotongwa nemhuri imwe chete. We are not prepared for any dinner state at all. Nekuti tine chatakarasikirwa nacho.
Asi kavaMahia, urongwa huri kutaurwa uhu hunenge hwakangonangana nebato rezano PF. Saka vamwe vanozopinda papi kusanganisirwa nemi makadzingwa muzano PF?
Vamwe vamuri kutaura ndevapi apa?
Ruzhinji rwenyika.
Tadaibvira papress conference yedu pane statement iri kutaura nyaya yekuti ngatisiyanei. Iye zvino ngatimbosiyai nyaya yekuti ndiwe bato rakati nebato rakati, nokuti bato rakati nebato rakati vakatova nebato iroro nokuti vane vana vavo nehama dzavo dzakafa muhondo yechimurenga. Zvina munhu anofanira kuclaima kuti ndevavo, naivowo ngatibatanai pakurwisana neichi chauya ichi chiri kuda kudzorera udzvanyiriri hwerudzi pasi pemunhu mumwe chete zvaakuitika muZimbabwe izvi.
Saka imi zvamasunga zvii zvamuri kukomekedza kuti zviitwe?
Tiri kukomekedza nyaya yekufanira kushandira pamwe chete sevanhu veZimbabwe kuti tidifende zvakafira rudzi rweZimbabwe. Hati kutaura political party panapa, zvakafira mukoma munin'ina. Mapolitical parties emuZimbabwe vane mvumo yokuita nyaya dzezvematongerwo enyika, nokuti izvozvo ndizvo zvatakarwira, izvozvo pakanga pabhanwa zvapo ende zanu after kuti yaridzwa sabhuyarira zvakaitwa unbanned before them please participated pananga sa house conference conference yekulondon. Saka munhu wese ane mvumo yekuita political party yaanoda ari kuita exercise democratic rights zvakati zvakarasikirwa nevanhu nazvo.
Maita basa zvikuru vaMahia, mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare nestudio 7.